mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 22 gumi guru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tenga kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndiri tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatanhatu 236 chirongwa chenational development plan chiri kutarisirwa kuparurwa muna zvita bato rezanu pf riroramba chikumbiro chava kudzai chipanga chekuda kudzoka kubato iri zvekare iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatanhatu 236 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu kubulawayo nezuro nezuro vanhu vanoita makumi maviri nevasere 28 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe uye vese vakabatwa nechirwere ichi munyika muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121 bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nemumwe 51 vafa nechirwere ichi kwozouyawo manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana maviri ane gumi nevashanu 8215 vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevashanu 7725 nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yezanu pf vagilbert muponda vanoti chirongwa chenational development plan chemakore mashanu chiri kutarisirwa kuparurwa muna zvita chinogona kubudirira kana vanhu vakachitsigira gwara idzva reupfumi iri riri kutsiva retransitional stabilization program iro rosvika kwamvura yacheka makumbo asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvirongwa zvavanuve hazvibudirire nekuti vanoita zano ndega mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata vamuponda
Blessing vamutuli nuve vakatarisirwa kunge vachiparura chimwe chirongwa chinogadza upfumi hwenyika chethe next 5 years chichinge chiri chinouya pamusoro pechakatanga kuitwa chetsp tsp yakaitwa for the first 2 years after second republic yatanga pane magoals angari mu TSP ekustabilize nyika economy kuti nyika ive ne currency yayo foreign currency inge iri stably available nyaya dze fuel diesel ne petrol zvinge zvichiwanika nyaya dzemagetsi anga achingogara achingokatwa dzigadzirike saka yange ina tinoti ma short term goals
Mungati pane chakabudirira here pa zvidangwa zvacho zvavanga inazvo.
Of which my short term goals at most of them have been achieved since now Zimbabwe has got its own currency and pane auction market inenge chitengesa mari yekunze and my suppliers nema users of foreign currency mamirira zvakaita vari kuwana mari yavari kuda. Pozoita nyaya petrol ne diesel makiuza hamusisina. Magetsi achiri kuenda here and there asi zvava stable. Saka my first initial targets acho program yakatopedza yakuenda pa next stage yacho inenge ya a bit longer term
inenge yave ichi chaizvo
ikugadzirisa zvinhu kuti nyika isitange kusumuka kuti ite a middle income country as a target for 2030 saka izvozvi zvatiri kutarisa kuva mutuli vangange vachitarisa ndezvekuti Zimbabwe inofanira kuincrease ma exports ayo mari dzekunze dzatiri kushandisa munomu dzinofanonge dzichitotsvagwa nema waniro isati okwanisa kuita. Saka ipapa panofana kunge paine programu yakananga neyatinoti import substitution. Inoreducer zvinhu zvatiri kutenga kunze, ichiincrease zvatiri kutengesa kunze. Zvinoreva izvo kuti mari yatiri kuwana kubva kunze inofanira kuwedzera dhani yatiri kubuditsa. Ndozvinoti nyika ive nemari yakadzikama, iri stable yatinoti isiri volatile, yatinonga ichichinja value every other day.
Izvi zvinokwanisika sei vamponda?
Programu yatiri kutarisa ndeyekuti vamuturi vanofanira kunge vachitarisisa pamaexports edu kuti tiitarise iyaya inonzi value addition. Nekuti zvatiri kuexporta zvacho, tiri kuexporta zvinhu zvine value yakati dzikirei, of which zvikakwanisa kuproseswa zvinofanira kunge zvichipinza mari yakati wandei.
Mungapa muenzaniso here ipapa?
Tobacco yatinonge tichiti tiri kuexporta kana kuendesa kuchina wherever we are taking it to. Tobacco inofanira kuenda macigarettes. Macigarettes they earn much more money. Totasa zvinhu zvakasiyana gold nemadiamonds. It will earn much more for the country tikakwanisa kuexporta madiamonds edu negold redu neplatinum yedu zvamafinished products. Anenge aitwa value addition sana jewelry nene zvinhu zvakadaro. Kana ari madiamonds pane matools anogadzirwa nemadiamonds anoga achifanira kunge achigadzirwa munyika munomu. Saka madiamonds edu anofanira kubudiswa munomu apolished, kwete kuendesa maraw diamonds. Saka pa programu yatakatarisana nayo next 5 years tiri kutarisira vamutuli kuti ndozve zvimwe zvavachaita maincentives ekuti vanhu vakunge vachikwanisa kuexporta zvinhu zvine greater value.
Asi zvakawanda zvinokwanisika kana maindustry ari kushanda zvakanaka, chii chingaitwe ipapo?
Zimbabwe is an agro-based economy. Saka tiri kutarisira kuti pamapolicies aripo tinofanira kunge tichiinvesta more in irrigation capacity. Nekuti hatingamirire mvura yekunaya gore negore kuchiremba kuchiita madroughts. Takufanira kuinvesta more mumadams. Tofanira kupagadzira. Saka tiri kutarisira kuti vamutuli paprogramu yavo vanofanira kunge vari a very robust program. Inoti tikwanise kuti chiexporta chikafu chinenge chagrow under irrigation capacity. Hatinga rely on rainwater. I think these modern times we need to adopt more modern farming techniques and use irrigation.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reZANU-PF nezuro rakaramba chikumbiro chevaimbova mutungamiri wevechidiki vebato iri vakudzai chipanga chekuti vatambirwe zvekare kuve nhengo. Bato iri razivisawo kuti vachipanga vachatorerwa purazi ravo reWakefield riri kuManicaland. Vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chidamasa vakaudza vatori venhau mushure memusangano wePolitburo kuti purazi ravachipanga richatorwa kuti papa kwechikoro chepamusorosoro cheManicaland State University. Vachipanga vakadzingwa muZANU-PF muna 2018 mushure mukubviswa pachigaro kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vachipanga nevamwe vanonzi vari muchikwata cheG40 uye vakapomerwa mhosva yokupikisa utongo hwevaive mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachipanga vakange vakumbira kudzokera kuZANU-PF vachiti vave munhu mutsva. Vanongorora zvematongero enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chiitiko ichi mucherechedzo wekuti bato reZANU-PF harisati rapora kubva pamakakatanwa akabvisa vaMugabe pachigaro.
Ndinofunga kuti zvinoratidza kuti bato reZANU-PF harisati rapora kubva pamakakatanwa akaitika pakuzobviswa kwaMugabe kubva pachigaro muna 2017. Zvinoratidza kuti pane kutya kuripo pane vari kutunga iko zvimwezvi, vari kutya vanhu vaishanda navaMugabe kuti vachine ajenda yekurwisa kana kuti yekukakata masimba kubva kuna vaMunangagwa vachivadzorera kune avo vanotenda kuti vaMugabe vakabviswa zvisiri pakutemo. Saka zvinongoratidza kuti pane rwizi rukuru ruripo pamapoka ari kurwisana muZANU-PF ende pane kufungirana nekutyana kwakanyanya zvikuru.
Tanzwawo vaChinamasa vachitaura kuti vachipanga vachatorerwa purazi ravo ravakapuwa zvavari kuti zviri kunze kwemutemo. Zvinhu zvingatarisirwa here kuti nekuti vachipanga vadzingwa muZANU-PF vobva vatorerwa nepurazi?
Hazvifaniri kuti zvidaro Jonga, nekuti minda ndeye vana veZimbabwe yaifanira kunge yakatopiwa kune anyone anofanira kana kuti ari kuda zvekuti apiwe minda. It's unfortunate kuti minda yakapiwa members dzepolitical party. Asi zvatiri kuona zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kubuda muzanu vazhinji vacho vari kubva vatorerwa minda yavanenge vakapiwa. Ndofunga vari da kuzadzisa mashoko anotaura kuti kunze kwezanu PF kunotonhora kune chando. Kana kuti zvakataurwa navo munangagwa kuti munhu akabuda muzanu PF anenge shisha rabva pana mai varo. Saka ndozvinoitika kana maresources enyika achibva aitwa sekunge maresources epolitical party. Nyaya yeland muZimbabwe ya subject ye a permanent revolution yekuti even ivo vacho vari kutonga pavachapiswa vachatorerwa zvekare mapurazi avainavo iko zvinezvi. Zvichiramba zvakadaro kusvika nyika yavana vatungamiri vanokwanisa kuyananisa vanhu.
Tinombonzwawo vamwe vachipomera ZANU-PF mhosva yekuti ukanga wabuda mubato iri unogona kunge wakuchipenengurwa zvese zvawaiita kare zvokuti unokupedzisira wasungwa nedzimwe nyaya. Zvinhu zvatingaona here zvichiitwawo kuna vachipanga?
Havadaro seuziva kwamunoita vakandemiri hakuna nhengo yezanupf iri mujeri muZimbabwe. Even pakabviswa Mugabe kwakanziko tiri kuda kubata macriminals around the president. Vamwe vacho vachiri muno, vamwe vacho vana vakasukuviri vakatombodzoka munyika muno vakazopedzisira vakupiwa mhosva yeborder jumping. Saka handifunge kuti pane nyaya yekuti vachavapomera asi vanokwanisawo zvekare kuzviita kwete kuti vavaendese kutorongo asi kuti vavadzikamise kana paine maungiro avari kunzwa kuti vari kuronga zvakati nezvakati vanogona kuva asimudzira nyaya as a way yekumutaurira kuti tiri kukuongorora chenjera mafambiro avo ri kuita.
Avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunare pamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro gweta ravaGodfrey Sedengamu avo vaimbove mukuru wevechidiki muZANU-PF vaHarrison Nkomo vanoti vaSedengamu vanodiwa kudare redzimhosva musi wa27 kumuguru gore rino. VaSedengamu vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatizo kuti vatongwe vachibva kumba. Vakasungwa musi wa9 gumiguru vachipomerwa mhosva yekuisa mavhidhiyo pasocial media vachikurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa31 chikunguru. VaSedengamu vari kuramba mhosva iyi. Vankomo vanoti vaSedengamu havana mhosva vachiti hurumende iri kuita izvi senzira yekunyaradza mazwi evanhu vane zvichemo pamusoro pemagariro avo nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Homwe takatiri padare guru rehaikoti pamberi pamutongi Judge Foroma tichikumbira kuti vaSedengamu vange vachitongwa vachibva kumba marige nenhau yavakatarisana nayo yokuti vaida kukonzera mhizhuka musi wa31 July. Naizvozvo dare guru rehaikoti ratenderana nesu kuti vaSedengamu munhu anokonzera kuti achitongwa achibva kumbe vachiseisa parutivi izvo zvakanga zvatongwa nedare remajisitireti koti nokuti aiwa vanofanira kunge vachitongwa vari mukati. Naizvozvo vanzi nedare rehaikoti kuti vange vachitongwa vachibva pasi.
Kuti vatongwe vachibva kumba kwavo vabvisiswa mari yechibatiso,
vanofanira kubhadhara mari yechibatiso inofanira kuita iyo 10,000 maZimbabwe dora. Vanofanira kunge vachizviratidza pamberi pemapurisa eWaterfalls Police Station kaviri pasvondo. Vanofanira kunge vachipa maparani wedare remagistrate court pasipoti yavo kana gwaro rokufambisa kuenda kune dzimwe nyika, uye vasapinde vasange vachivhiringidza vafakazi panyaya yavakatarisana nayo.
Munozodzokera kudare redzimhosva rini?
Tinodzokera zvakare kudare remagistrate court musi wa27.
Saka iko zvino vari kupi?
Vabuda vaenda kumba kwavo.
Avo vange vari gweta ravaGodfrey Sedengamu vaHarrison Nkomo vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. garo ravanyorera kunyengo yavo va Dexter Taona Nduna sachigaro ve Zanu PF mudunhu reMashonaland and West va Ziyambi Ziyambi vaudza vanduna kuti vachambomiswa kubata chinzvimbo chipi zvacho muZanu PF kwemakore matatu va Ziyambi Ziyambi vati vanduna vanofanirwa kuenda kunodzidziswa kuzvibata kuchitepo Ideological College vanduna vanopomerwa mhosva yekusateerera zvakataurwa nebato pamusoro pesarudzo dzemuchegutu Ward 2. Herald rinoti mapurisa asunga umwe murume ange achinyepa kuti ndichiremba pachipatara cheparirenyatwa. Mapurisa anoti Admire Chisi ange ave nemwedzi minomwe achinyepera kuve chiremba kusvika vamwe mara chiremba vazviona vakasveedza mapurisa. Daily News rine nyaya yevaimbo vegurukota muhurumende yava Robert Mugabe Vachinga Dube vachiti kurwisana kuri kuitwa muZanu PF kuri kutadzisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuma jonga kandi mire na mamo 627 ndoda ngotaura hangu kuti hurumende yeZimbabwe government yeZimbabwe yauraya zvinhu ZANU-PF ngaisiyane na vanhu.
Mavadi vachamariro studio 7 mutaura na Tracy Pajeshi zvinoshamisikawo na vatikwanzi vari kuchapa matisa kana vachavigwa zvakanaka kana vafa. Are you driving the teachers to die? Vari kuva driver kunzi vafanira kufa vafanira kushuvira kufa kuti vaone $500. Hazvikuzwisisa chikona chacho mamisiro avachiita. And why do they care? Kuzoda kukeya nemunhu afa chazvitunha musingagoni kukeya neari mupenyu. Ah, hazvinotopedza simba chaiko chaiko izvi. Saka apa pachatoitwa munofanira kutonyeba kuti wafa kuti uwane mari yehupfumba makoka. Ufa utongoita wongodisappear wongotizira kuno kusouth woudza vana kuti vaudze kuti matofawo voendesa mapepa kuti vabereki vafavo upuwa $500 wotenga ufa ndozvatovapo ka kuti kana government yakutokurudzira kuti kwanzi chekuchengeta tokutengera makasiketi kana wafa sezvinhapo bodla mufufwa wesawara.
Mukazi pa Studio 7 vateereri navashamarari vose, tinokudai chaizvo nenhau dzakanaka dzamunotipa. Ini ndinonzi Mupofu, ndiri kuno kuKwaZulu-Natal. Vakomana, ndaita mubvunzo wenyu, ndibvunzireiwo mubvunzo uyu. Masabhuku pane mamwe anoteerera Studio 7 namadzishe, vandibatsirewo kuti maqualifications avo iwo avanodaro kuti maticha achivhundudzira maticha kuti hasi kuenda kubasa, maqualifications avo havakwanisi here kuti vaite iwo maticha iwo masabhuku acho namadzishe? Vangoita ivo havo maticha vaone kuti zvino dzimba sei kuti munhu asevenze asingawani mari, mwana wake achitambura achinonga zvo zveno muromo. Ivo vongo vanhu vanoziva here kuvadza kunoita kudzidza tora nguva yako uchiita macommitments ose maassignments ungouya una kana chaunopiwa mhuri yako yori rarama ichitambura iwe uchisevenza. Masabhuku namadzishe, please regai vadzidzisi vapiwe mari, regai vataurirane nehurumende vapiwe mari inovakwanira, kwete kudzvanyirira vanhu nokuti munosapota ZANU-PF. No.
Ya, ndinoti makadi vateereri weStudio 7 kunyanya nemevashamarari vanotipikira chirongwa ichi. Ini nyaya yangu yandokurudzira vanhu veZimbabwe, ndinokumbira kuti vavhure maziso avo vaone kuti vanhu vari kudzingwawo namaikupe munhu weZanu kutaura chokwadi. Saka dotaa ngodzinga masapota MDC alenzewo nemisinichamisei ivo vapedza vanogona kudzoka chi kupatiwa yeZanu vangoshandidza nezvinhu zvivi. Chivari kudaiwo chikuru kuparadza yemusangano weMTC Alliance andi munozvona. Saka ndinokumbirisa kune vanhu veZimbabwe kuti hamakupe muzano PF. So musashamise kamuchona wachidzinga vamwe vanhu vachidzinga vamwana izvo mukatarisana nari kudzingwa wacho ndee MTC Alliance atinoona arungoda kuparadza chibato vachitora chemuzinda zvese chavanongoda kuti batereifu hamakupe muzano ndinokumbira uvhure maziso ndingati ndiro chete nadongonesa mhuri yezimbabwe izvozvo ndatenda kuvashamarari ndatenda kuvadhairi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi Maneru, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump veRepublican Party vachasangana nemumiriri weDemocratic Party vaJoe Biden mudibhete rekupedzisira sarudzo dzisati dzaitwa mumasvondo maviri ari mberi musi wa3 Mbudzi. Dibhete rekutanga harina kufamba zvakanaka sezvo vaTrump vaipindira-pindira pese paitaurwa navaBiden. Padhibheti ranhasi vanokokera dhibheti iri vane mukana wekudzima mamicrofoni kana umwe akada kutaura umwe achiri kutaura. Vanoongorora zvematongero enyika vapromise Sunday vanoti zvinogozha kuziva zvichaitika padhibheti iri. Vanoti pamwe zvichabatsira kuti vaTrump vanoziva kuti ndiwo mukana wavo wekupedzisira wekuudza vanhu zvavanoda kuvaitira kana vakakunda musarudzo. Vasande vati havafungi kuti vaBiden pane zvikuru zvavachachinja. Dibhete ranhasi richange richikokerwa naAmai Christian Velka, mutori wenhau weNBC anoshandira paWhite House. Tatanga kubvunza vasande pamusoro pekuvhota kuri kuitika izvozvi.
Pari zvino tikuona kuti vanhu vakawanda vakuita maeni voting nekuti kunoku kunotori nemastations akatobhurodhare kuti vanhu vanokwanisa kana kuvhota kana uine chikonzero chokuti ungangodaro uchitadza kuvhota musi waNovhemba 3 unotenderwa kuenda papolling station wotaura iwewe kana chikonzero chakuti chekuti unotya COVID-19 unongozi COVID-19 wobva wapuwa ballot wotovhota. Saka vanhu vakawanda tikuona kuti kukasta mavhota avo uyezve vamwe vari kuita maballots ekutumira neposha.
Munofungei nenyaya yedhibheti richaitwa nhasi Maneru?
Dhibheti tikuona riine bopoto rakawanda nekuti zvimwe zvinhu zvakaitika padhibheti rekutanga zvekuti vaTrump vaiwanikwa vachiinterrupta vanhu vachikanganisa vaBiden kutaura. Izvozvo zvinenge zvagadziriswa pakuti mike yemumwe nemumwe ichange ichidzimurwa kana mumwe akutaura zvinova zvichakonzera kuti pasave nezhowezhowe padhibheti racho. Tinoona kuti manzwiro atuvira nezvokuti kukamba yavaTrump vanenge vasina kufara nazvo, asi tinoona kuti zvinogona kunge zvichatibatsirei kuti vanhu vemuAmerica vanatsonzwisisa mumwe nemumwe nenhinduro dzake dzaanenge achipa.
Chii chamunotarisira vaTrump kuti zvivabatsire mudhibheti iri?
VaTrump hatizivi kuti vachauya vakabatei nekuti vanova munhu uya uya asingakwanisi kuti ungakwanisi kukanda akata kuti achauya akadii. Saka hatizivi kuti surprise dzavachaya nadzo mangwana dzinenge dzakaita sei, asi maonero atiri kuita mazuva mashomana naadarika aya vari kuratidza kuti vane kakushushikana zvikuru. Vakanga vari pa interview ye 60 minutes zuru tizuru uno wakakusumuka wakaita wakasatuka wakatanga kuturuputa wakitukirira vanhu venews vanana CNN neomwe wakawanda wanda saka tizive kuti tichabuda muti meeting zvakamira sei kudivi kwawa Trump tinganyepa
ko va Biden munofunga kuti vachazvifambisa vosei
manzira ma political analysts vachitaura tinoona kuti I think va Biden va strategy yavo ndeyokusiya va Trump vachiita unhu hwavo nekuti va Trump vanonge vanosvika pakusungirira saka maonero atinoita ndekuti va Biden vachavo chavachaita tapfuura tichita kuti musiyano wavo uri pakati pavo nava Trump ndeupi asi tinofunga kuti unhu hwava Trump nemhinduro dzavo nezvavanenge vachiita ndozvinogona kuvasungirira saka va Biden strategy yavo ndeyokusiya vatrump vachipuwa vatrump
asi vanhu vari kuteerera here zviri kutaurwa nevaviri ava
vanhu vari kuteerera tinoona manzura tinoita tichiverenga nhau nekuteererawo vanoongorora mbongorori dzepolitics vari kutaura kuti vanhu vakawanda vari kuteerera zvikuru nyaya huru inenge iri kunyanya kunetsa ndeyekuti hurumende yavatrump inoratidza kuti isina hanya nekufa kuri kuita vanhu nenyaya yecoronavhairasi saka izvozvo ndo zvimwe zvinhu zviri kunyanya kuteererwa nevanhu nekuti vanhu vanodarika 260,000 vafa kuno muamerica asi kana mukuru wenyika achiratidza kuti hazvina nebasa recovid-19 izvi zvinova zvinhu zvinoshungurudza vanhu zvikuru saka tinoona kunge ndo imwe nhau ichagona
mataura pamusoro pevanhu vari kutovhota iko zvino izvi munoona sekuti muvanhu umu mune chido chikuru here chokuenda kunovhota kupfuura mamwe makore
tirikuona kuti vanhu vakawanda vane shungu zvikuru kwazvo kuti vaende kunovhota nzvimbo dzakawanda dzikuratidza kuti nyangwe inewo pandingaenda kunovhota zvinotizuro uno ndakasvika kuma9 dzemakuseni asi pakanga patova nezvuzvuzvu zvevanhu ndakatomira ini ndingati ndakaita about 45 minutes ndiri kumirira kuti ndikwanise kuvhota
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vapromise sunday vari parunhare kusouth carolina nestudio 7 kanobva kuna Thomas Mapfumo kati taenda sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vape 236 chirongwa chenational development plan chiri kutarisirwa kuparurwa muna zvita bato rezanupf rinoramba chikumbiro chavakudzai chipanga chekuda kudzoka kubato iri zvekare tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Kahwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.